munoti vamunzura munhu wekuti ungateerera zvaanoita here, nyangwe vaprista havambodi ipapo kunyatso preacha gospel inonzwikwa. Vamunzura anozikamwa kuti anongorota, anongotaura chero chaataura. Ini hapana chandanzwa nenyaya yavabiti, ndinofanira kuconfess, hakuna chandinoziva panyaya yavabiti. Ndiwo watotanga kunditaura kuti imba yavabiti yabhongewa nacho. But sokuziva kwedu, ZANU PF inohugwa nabiti, ichigwei nabiti, hainei nabiti. Vanabiti handi mavhiki maviri apfuura aya navangoma vakarohwa navanhu vavo. Zvino zvinoshamisa here kuti vanhu vavo vanenge vanofanira kunge vakatora mupombo vakanokanda kumba kwake? Zvimboshamisi kwatiri, zvazvishamisi. Isu isu takataura kana president vakataura pabirthday yavo kuti hatidi violence and vanhu vedu vanofanira kuti vabhihevhe nenzira yakatwasa. Saka tinomaintaina iyo position yokuti hai hatinei nezviri kuitika muMDC, hatinei navabiti. Tingave taiva tine mapolitical differences, izvo ndizvo zvinhu zvakapfuura, hatinei navo. Saka zvinotaura navamunzura izvo, haiwa mhuri yeZimbabwe yava kuziva kuti munhu zvake anozvirotera uyo haana chokupa mumhuri yeZimbabwe.